chatinongoda ndechekuti vanhu vauye mupi munomunyika. Kana ini muri kunzo uko vari kuteerera program yaSisi Marvelous, tinoti unzai vanhu kuZimbabwe, nekuti tine nyika yakashonaka chose, uyezve pane mukana wekuita mari wakawanda. Saka pakadai panyaya yaDangote tinoti izvo hongu aunzwa nehurumende, asi kuti achiwana readiness rekuita mabhizinesi aya anoda inonzi investors license inenge ichidiwa. Ndo paachazounza mapepa ake akakwana achitsanangura kuti ari kuda kuita business raid pane nguva yakadii, uyezve achazenge achiunza mabasa akawanda zvakadii zvichidaro. Saka isusu ndo patinozomupa tsamba inomutendera kuti anga kuita mabhizinesi akasiyana siyana ari kudai. Ndo basa reduwo isusu. Vakomana vangu nevasikana variko iko kuziya vanenge vakumhanya mhanya nemapepa acho. Isu kwedu tinoti kana mapepa aka akakwana ese, kana nemazuva maviri chaiwo tokwanisa kumupa chitupa ichocho chekuti achiunza business rake kana nevanhu vake mamaneja anenge achigara muno. Zvese zvekuimmigration tinenge tichibatsirana nevamwe vedu kuti vaite sei vakwanise kutanga chimbi chimbi. Iye ari kutaura kuti muna February chaimo angatotanga basi gore riri kuuya iri.
Inzvimbo dzipi dziri kutarisirwa navaDangote kunge vanga vari kuita iwo mabhizimusi munyika?
Tikatarisa isusu kugadzirwa kwesimendi kwaari nyanzvi kontinenti yedu yeAfrica ka, kwese kwaaisa mari mukubika simende, tinoona mutengo wesimende uchidzika chaizvo. Ndozotarisawo dzimwe nzvimbo dzaari kuda kuisa mari, ari kuda kuchera marasha ekugadzira iyo simende yake. Ari kuda kuita magetsi. Saka magetsi tiri kuziva kuti Zesa yakaremerwa iri pachayo, asi vaDangote vakange vauya varivo vari kutitaurira kuti vanoita magetsi akati wandei. Ndo imwe nzvimbo yaari kuda kuita. Yekupedzesera yandakanzwa nezvayo yemahotera, ari kuda kunzi aitewo mahotera muno muZimbabwe. Saka aitaurwawo navamuZembe.